ari panze pedare vaimba vachifara mushure mekunge vanzwa kuti mutongi wedare Justice Thompson Mabhikwa vange vabvuma chikumbiro chaishwe ndiweni chekuti vabhadhare mari yechibatiso Justice Mabhikwa vati mushure mekunzwa kubva kugweta raishwe ndiweni pamwe nemuchuchisi vaona zvakakonzera kuti ishwe ndiweni vabhadhare mari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora Mchuchisi wedare, wakuda kwa shijara waza, wangu wapikisa kutishe nduweni wabvumizwa kubhadhara mari yechibatiso, vachiti sezvo vatove mujeri, vanogona kuzotiza, kana dare rikatinya yavo inzwiko yachibva kumba. Asi rimwe remagweta aishe ndiweni, muzvinafundo Walsh nemumwe, vati ishe ndiweni munhu anozivikanwa uye ane chiremera munzvimbo yavo, vakatiwo, vanoona chikumbiro chavakakwidza kudare, chekuti mutongo wavakapiwa ufende kweparutivi, chichibudirira, zvekuti ishe ndiweni havana chikonzero chekuti vatize. Justice Mabhikwa vabvumawo kuti havaone chikonzero chekuti ishe ndiweni vangatiza, kana kuchitariswa kuti vakapedza makore anopfuura maviri, vachiuya kudare pose pavaidiwa, apo nyaya yavo yanzwikwa mudare. Rimwe remagweta aishe ndiweni vadhumisani dhuwe vati vafara zvikuru kuti ishe ndiweni vabvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso.
What is the right candidate for bail? Because the meta in a prospect as I wonder on appeal court. She's been granted bail $500 and also an offender reporter every week who intervenes in police up until the meta is finalized.
Ishe ndiweni vakapiwa mutongo wekugara mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mushure mekunge vawanikwa vaine mhosva yekupwanya zvivakwa zvepamusha wemumwe murume wemunzvimbo yavo yendava zinduna mudunhu rematereland north vamwe vanhu 23 vakabatwa nemhosva imwe chete naishe ndiweni vakanzi vaite community service ishe ndiweni vari kupikisa mudare vepamusoro kuwanikwa kwavo vaine mhosva uye mutongo wavakapiwa zvichakadaro mapurisa anodzivirira mhirizhonga ambomhanyisana kwekanguva kadiki nevamwe vanhu vange vari panze pedare vakamirira kunzwa zvabuda mudare vanoziva zvaitika vaudza studio 7 kuti vanhu vanopfuura vaviri vasungwa mushure mekunetsana nemapurisa uku hatinokwanisa kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi ndakamirira studio 7 murulawayo ndini taurai shaa